Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechina kubvumbi 4, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo vakatsodewa navamunangagwa, vakatsukwa nebatorese, vakatsukwa nevanhu vese, ine ndakamira nawo ndichiti aiwe inga iri kwadziso. Asi panguva ino, ivo muzvare Tokoza nekupi, vatadza kumira neni.
Muzvare Linda Masarira vodzingwa mubato reMDC rinotungamirwa namuzvare Tokoza nekupi, vachipomirwa mhosva yekuti vakapfeka zvipfeko zvezanu PF.
Saka masalaries haana kukwira asi mitengo yemaservices mitengo yezvinhu yatokwira zvisingaite.
Mari yeRTGS yoramba ichidonhazvo pakuti mitengo iite chamuramba mhuru munyika. America yotaura nezvekukosha kwehurukuro muZimbabwe. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokoza nekupe, amai Linda Masarira akaingira nezuro vakadzingwa mubato iri vachipomerwa mhosva yekupfeka Zambia rekumonera rine mufananidzo wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Sachigaro webato iri vaAbednego Bebe vanoti bumbiro remutemo webato ravo unoti hapana anofanira kupfeka mbatya dzerimwe bato. Amai Masarira akaingira vanoti vakatumirwa tsamba mbozha yavakazoona nezuro manheru vasvika muHarare kubva kumusha kwavainge vaenda. Vanoti zvinoshamisa kuti muzvare Tokoza nekupe havana kuvatsigira sekutsigira kwavakamboaita pavaishorwa nevamwe mushure mekutsvodwa padama nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo vaitoreswa mhiko. Amai Masarira akaingira vati havana bato ravanoda kubatana naro pari zvino asi vacharamba vachishandira nyika. Vakamboshorwawo nevanorwira kodzero dzevanhu munyika vachipomerwa mhosva yekusungisa vaRashid Mahia sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vachinzi vaiita zvegodzera mukanwa vachiti vaMahia vainge vachida kupidigura hurumende nechisimba. Izvi zvakapa kuti mhuri yavaMahia kusanganisira amai vavo, munin'ina wavo uye vana vavo vashungurudzwe nemapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata amai Linda Masarira akaingidza kuti tinzwe nezvekudzingwa kwavo.
Kwakanga kuine zhowezhowe yekuti sei ndakasunga Zambia remusangano webato rezanu PF. Asi tichitarisa maringe nenyaya yeZambia iroro ndakanga ndiri kumusha kwandakawanikwa, kumusha kwandakawanikwa kumadziwa kunova stronghold yezanu PF. Chitiko ichi chaitika kuti ndigone kunochengetedza mhuri yewakandakawanikwa nekuti ndiri munhu anozivikanwa sananga ndiri webato reMDCT. Nenyaya yekuti paungano vatangiri pampani vanhu vakasiyana-siyana vaitora mapikicha, ndakasarudza ini kuti ndiise pikicha iyoyo ndega paFacebook. Pikicha iri harina kumboita musindo kwamavhiki maviri andakariisa. Rakazotanga kuita musindo raonekwa naDeputy Spokes wangu wandakadyika pasarudzo muna April last year.
Mambotaura here namuzvare Tokoza nekupi?
Ndakanga ndakataura namuzvare Tokoza nekupi vhiki rapera tikawirirana nekuti inini ndiri munhu ari kutogadzirisawo nyaya dzake dzakati wandei mukati meupenyu hwangu zvoenderanawo nemabasa angu emabhizinisi zvakadaro. Asi sezvo vafunga kudzinga munhu asingahore basa, aiwa tinogamuchira. Ko pane zvaranga ndichipiwa here nhandishandira nyika yangu? Ndoo zviripo, toita zviripo.
Munofungei nezvaitwa izvi?
Inini maonero angu ndeekutoti vanoda kutungamirira nyika ino vari mumapato anopikisa havasati vaziva chakakosha mukati nezvematongerwo enyika. Tichiri nenjere dzekufunga kuti tongorwisana pamusaga pekuti uyu anobva kubato rakati, uyu anobva kubato rakati.
mungade kuti chii kuna Muzare Chokozani Kupi?
Kuna Muzare Chokozani Kupi ndinongo vati tinotenda nenguva yatakasvika chose dzine urombo kuti mabvuma zvakare kuterera mashoko evanhurume vanoda kuputsa vanhukadzi vanenge vari muutungamiriri. Ini ndakamira neni pamaitukwa nenyika yese ndikasiya muono wangu wanandinawo wandaida kufamba nawo ndichiti rega ndibatsirewo sisi vangu vari kutambudzwa nevanhurume mupolitics. Asi ndinoona zvakare kuti ivo vachabva kumira neni sekumira kwandakaita navo. Ivo vakatsvodewa navamunangagwa, vakatukwa nebato rese, vakatukwa nevanhu vese. Ine ndakamira navo ndichiti aiwe yainge iri kwaziso. Asi panguva ino ivo Muzare Chokozani Kupi vatadza kumira neni. Ndo zvinoita upenyu.
Avo vanga vari amai Linda Masarira akaingira vebato vakadzingwa mubato reMDCT rinotungamirwa naMuzare Chokozani Kupi neZuro. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Bazi United Nations World Food Program kana kuti WFP rinoti rakwanisa kuwana mafuta ekufambisa ndege nezvikopokopo Jet A fuel muZimbabwe. Izvi zvinotevera mashoko anga abuda ekuti kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai kuchanetsa zvizvo muZimbabwe musina mafuta aya nekuda kwekushaikwa mari yekunze nebhanga reRBZ. WFP yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti yawana mafuta aya ichishanda nebazi rehurumende reDepartment of Civil Protection Unit nevamwe vanotengesa mafuta aya munyika. WFP inotiwo iri kushanda nemasangano makumi maviri kubatsira nezvikopokopo kuchimanimani nechipinge zvikuru mukuendesa chikafu nemishonga kwazvinenge zvichidiwa nechimbichimbi. Mukati memwedzi mitatu inotevera WFP inoti iri kuda kubatsira vanhu zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000 kumanikaland. Zvichakadaro bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rinoti ndinodzokorera zvakare rinoti vanhu vanosvika churu chimwe chete nemazana makumi mashanu vakasara vasina pekugara mushure mekunge dzimba dzavo dzaputswa. Vanhu ava vari kuchengetwa pazvikoro nepane dzimwe nzvimbo. Hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi reState Department iri kukurudzira mapato ose anopikisa kuti aite nhaurirano muZimbabwe. Izvi zviri kuuya apo mapato makuru anoti ZANUPF neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ave makara asionane. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadaidzira nhaurirano nemamwe mapato asi nhaurirano idzi dziri kupindwa nemapato madiki chete ezvematongerwo enyika. Vatungamiri vari kupinda munhaurirano dzavamunangagwa ava vanosanganisira Muzare Chokozani Kupi veMDCT, muzvinafundo Lovemore Maduku veNCA, vaBrian Muteki vakapinda musarudzo vakazvimirira nevamwe vari kuchimanimani nekuchipinge nhasi uko vari kuenda kunoona vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mpengo kana kuti cyclone Idai. Asi vachamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakaita saDr. Noah Manyika muzvinafundo Nkosana Moyo, Dr. Joyce Mujuru nevamwe vakaitawo sevebato reNPF navaDaniel Shumba vakabuda munhaurirano dzavamunangagwa. Vachamisa vanoti nhaurirano dzinofanira kuva namutongi gava anoremekedzwa kwete kuti vamunangagwa vabate pembe vachitambira chimwe chikwata zvakare chiri kukwikwidza. Iyi ndiyo nyaya iri kunzi yakazeiwa muWashington pakati pevakuru vemakereke neveState Department. Ngatizwe hurukuro yakaitwa nemunyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, naTanonoka Wande weStudio 7 mastudios edu muno muWashington DC.
Tanga taka kokwa nebazi reState Department tarisira nyaya yereligion nepeace kana kuti zvekutenda nenyaya yerunyararo. Saka vanga vakatikoka kuti titaure namabazi akasiyana-siyana ehurumende yeUnited States vachida kunzwisisa mabasa ari kuitwa nemakereke kuZimbabwe kukurudzira mbato wokuorinyararo
sei vachida kuziva nezvebasa ririkuitwa nemakareke muZimbabwe.
Chekutanga nechokuti vanoziva kuti makereke ari kuita basa rakawanda kubva munguva yerusununguko gweZimbabwe. Makereke akaita mabasa akawanda aikurudzira runyararo. Asi pamwedzi yadarika mishoma makereke anga achitaura musoro penyaya yekuti zvingaita sei kuti tivake runyararo gunogara kana kuti tingati sustainable peace. Makereke akaita kurudziro yekuti zvinganaka kana tikava neyatingati nhaurirano yenyika yese kana kuti yatingati comprehensive national dialogue. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvavanga vachida kuti vanzwise kuti isusu tinozviona sei uyezve vanofunga kuti zvingafamba sei ivo kurudziro yavangati pandeipe.
Pane zvamakavataurira zvese munoona sekuti vakazvitambira nomufaro kana kuti vanoita sokugunun'una pamusoro pezvimwe zvamakavaudza?
Takaona kuti vakagutsikana zvikuru. Vaida kunzwisisa kuti isusu tinoona sei nyaya yenhaurirano. Tikataura kuti nhaurirano ive nechainobudisa chakakosha, inofanira kunge iri nhaurirano chekutanga ine singwi-singwi vanhu vese yavanobvumirana. Chechipiri, inofanira kunge ine vanhu vanoitungamira kana kuti vatingati maconveners anogamuchigwa nevanhu vakawanda.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari muno mumastudios edu naTanonoka Wande weStudio 7. Dora remunyika reRTGS riri kuramba richishaya simba izvo zvopa kuti vashandi vaomerwe nezvinhu. Pamusika mutema, dora iri rave kutengeswa nemadora anodarika mana padora rekuAmerica kana kuti 124.2. Izvapawo kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwe mitengo. Pamusika uri pamutemo, RBZ inoti RTGS iri pa3.03 padora rekuAmerica. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kunyangwe hazvo mitengo yezvinhu zvekudya nezvimwe iri kuita chamuramba mhuru, vashandi havasi kuwedzerwa mari nekuti hurumende haina chido chekusangana navo pamwe nevashandirwi pasi peurongwa weTripartite Negotiating Forum.
Zvakatoomesesa pakuti masalaries haana kumbovhira achinja. Vakawanda vachiri kutambira masararies aya vakatanga kupiwa makore mairi kana kuti makore matatu. Takaita study inoratidza kuti collective bargaining ai yakapesisira kumasectors akawanda 2-3 years ago. Saka iyo zvino ne erosion yakaitwa ne MPS, tinoti monetary policy statement. My employers ange asati apa vashandi any cost of living adjustment kana kuti kununura vashandi panyaya yemtengo. Saka masalaries haana kukwira asi mtengo yemaservices, mtengo yezvinhu yatokwira zvisingaite. Saka izvozvo zvinotoremera vashandi vakawanda vachiri kutambira mari vakatanga kuipiwa makore mairi kana makore matatu afura.
Tombotarisawo iyo hurumende yanga ichida kuti padzikwe mutemo uyu weTNF, zviri kufamba sei? Muri kufara here nezviri kuitwa kusvika parizvi?
Panyaya yeTripartite Negotiating Forum hakuna zviri kuitika iyo zvino except kuti hurumende ive neurongwa yekuti structure yeTripartite Negotiating Forum iite legislated. That process haisati yapera, asi on the ground hapana hurukuro dziripo pakati pehurumende, vanoshandirwa, vanoshanda, hapana tingati hurukuro dziripo, hatisati tambogara pasi.
munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa musoro wenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti vari kuita hurukuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vabatsire makambani anochera zviwanikwa kuti akwanise kutenga oga mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kunze kwenyika kuedza kuderedza dambudziko rekuti Reserve Bank of Zimbabwe iri kukundikana kuunganidza mari inodiwa kuti itenge mafuta ekufambisa dzimotokari. Bepa naure Chronicle rine nyaya yekuti gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu vakataura nezuro pamusangano wemabhizimisi weBulawayo Provincial Investment Conference kuZimbabwe International Trade Fair kuZimbabwe International Exhibition Center kuti vachaita musangano nevemabhizimisi nenyaya yekudhura kuita zvinhu nhasi. VaNdlovu vanoti musangano uyu uri kuitirwa muHarare. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau renewzimbabwe.com repa internet iro rinoti hurumende inogona kutangazve kunetsana zvakasimba nevashandi vayo zvikuru varayiridzi panyaya yemari yavanotambiriswa pamwedzi. Hurumende inoti yawedzera vashandi vose nemari inosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti RTGS 400 million. Mashoko aya ataurwa negurukota rezvemari. Asi munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi vaRaymond Majongwe vePTUZ vanoti mari iyi haikwani zvachose sezvo zvichireva kuti mushandi ari kuwedzerwa mari inosvika zana nemakumi maviri emadhora chete kana kuti RTGS 120 pamwedzi iyo vati haikwandire vashandi. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Hello Studio 7, munofanira iri mukoma Jonga, mukoma Tanonoka and namukoma Blessing Sule. Ini ndaitwa Peter Mlambo from Chipinge, Chipinge South, Ward 12. But currently I'm in South Africa, ku Soweto. I'll be very happy kana mukwanisa ku chotererwa the audio e. We very sympathizing nema victims which mani nevakashaya vese zvinorwadza, but zvava kuwedzera kurwadza kwazvo nekuda kwekubatwa kwavakuitwa vanhu, mabatirwa avakuitwa vanhu. Maorganizations akadonata mari yakawandisa, imwe ikabva kusouth africa yakabviswana naPatrick Motsipe, yanga ikawanda mari yezvekuti dei hurumende yedu yaikwanisa kubatsira vanhu, vanhu vakabatsirika nemari iyoyo. Zvinhu zvadonata zvakawanda muzimbabwe, but vanhu vari kutadza kuwana access yekugoverwa zvinhu izvozvo nerubatsiro irworo nekuda kweruling party yedu yemunyika ZANU-PF. Vakusenzesa rubatsiro irworo as political gain kuparty yavo.
Manheru weStudio 7, ndadzokazve ndini vahoni ndine nyaya nhasi yekuchimanimani. Ndanga ndichisekungwa dzangu vona ngatifunga kuti dene zvaigona vagari vekuchimanimani vaingosumudzwa nekuenda namadzishi avo vondoikwa kune dzimwe nzvimbo dzakanaka dzinogarika zvakanaka, nokuti muZimbabwe toziva kuti takaminyana, but kuna mamwe mapurazi asina vanhu anogona kuti chief unongosumudzwa nevanhu vake vakasara ivavo, vonoikwa ikoko. Chief osumudzwa nevanhu vake vakasara ivavo, vonoikwa ikoko mapurazi. Nzvimbo yacho yavabva iyoyo vogona zvekuinvesta kupa munhu kutsvaga kuti itengwe nemunhu anoda purazi kuita mombe kana chimwe chinhu imomo mupurazi mati imomo. Zvichireva kuti havana chavarizikirwa nacho vegavhumendi, asi vayamura vanhu vavo vanga vari munzvimbo yakaipa, nokuti kuti tivarigwe vari imomozve vanoika hatizivi ramangwana kuti tinouya sei nemvura yacho inouya sei mangwana.
Muri yaStudio 7 muri yaseZimbabwe munofara here makadii? Ndi Wilson Zimunya ari kutaura ari kuSouth Africa, Johannesburg. Ndiri kutaura nyaya yanga ichitaurwa namumakanyirei. makanyira hasi kunzwisisa nyanga chitaurwa na nemabunje yekuti iya hanga rwiri chigaro chiri pazavana kuti teacher kana kuti headmaster anga rwira here vasara teacher because iye chigaro chaari already chiri advance so there's no need kuti arwire chigaro chiri pasi saka apo panga akwedza kutaura kuti kana kuri kuti mirizhonga ingazotanga kana kubva nhasi kana takutanga kusvidzana anga achiedza kungokalarifya chete point yake iyo yekuti haangarwiri chigaro chiri pasi yaine chigaro chiri pamusoro kusiri kuti ari kuti iye anoda kuita mhirizhonga kungotadza kungonzwisisa chete kunenge kuchiitika saka vanhu vanoda kuti vanzwisise kana munhu achitsanangura kana kuti munhu achitaura
Makadi vashamarari vestudio 7 kuamerica uku haiwa titotenda nebasa ramunobata regai ndingoti gwagwagwa padiki padiki naikatizivisiwo vamwe zvepfungwa dzatiinadzo ini kuona kwangu inini da MDC yatora nhano yekupresa kumaelectoral reforms maelectoral reforms kutaura chokwadi akasaitwa pari zvinoka ground racho rinenge risina kuenzana saka mamirira zvakaita ndeyekuti tinoenda kuelection ya 2023 pakadaro then zvinoreva kuti ZANU-PF automatically iri kundonohwina because haina kana payakagadzira mutemo ende zvichati kostira futi tichangoramba tichichema
tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mumiriri weAmerica munyaya dzezvitendero kana kuti US Ambassador at Large for International Religious Freedom Vasem Brownberg vari kukurudzira nyika yechina kuti iregedze kutyora kodzero dzevatendi vechimuslim munyika iyi vanozivikanwa nekuti mavhiga vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera china mhosva yekuisa mujeri vanhu vechitendero ava vanodarika miriyoni imwe chete vakanganisirawo nekutyora kodzero dzavo uye kuvasora zvakasimba Sangano reWorld Health Organization ratumira mishonga zviuru mazana mapfumbamwe kuMozambique kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chekolera. Sangano iri riri kuyambira kuti kunogona kuita rimwe dambudziko guru rekupararira kwezvirwere zvemanyoka kana zvemudumbu kunyika dzakaita seZimbabwe neMalawi uye Mozambique idzo dzakawirwa nedambudziko redutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere chegwirikwiti zvichikonzerwa nevamwe vabereki vari kuramba kuti vana vavo vabaiwe nhomba nenyaya yezvitendero kana kufungidzira kuti vanozorwara nezvimwe zvirwere. Dambudziko iri riri kuwedzerwawo nekusangana nevanhu vari kubva kunyika dzakaita seIsrael, Ukraine nePhilippines. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Roderick Machekano.
Iri dambudziko remachokwadi rokuti izvo tingatoti yatova outbreak yaakuitika pakuti izvo vanhu vanenge vasina kuitwa vaccinate kana kuwana mushonga wokudzivirira vanovaivo vanenge vapachinhano chokuti vakasangana neutachiona hunokonzera zvinova easy kuti vachibata saka mamirira azvaita muno muamerica ndeyekuti sechirwere changa chinzi changa chava under control zvinhu zvokuti chikaramba chichitekeshera nokuti vanhu vazhinji havasiri kutora mavaccinations avo pavanenge vachifanira kuvatora kunyanya kuvana uko zvinhu zvinoita kuti chinogona kutoita an epidemic which means kuti namanumbers acho anoramba achikwira zvinenge zvitova serious
hurumende ingamanikidza here vanhu kuti vabayiwe kana zvanyanyisa
inokwanisa kutozosvika pachinhano ichocho nokuti tingati muno muamerica vanhu vakasununguka kuita kusarudza zvavanoda kuita asi fanyaye kusarudza zvaunenge uchiita munhu anofanirwa kuzeuka kuti unogona kunge wakutokanganisawo vamwe vanhu vaunogarisana navo. Saka hurumende at the end of the day inogona kuzoforswa iyo kuti izvo imanikidze vanhu vose kuti vadi vange vachibayiwa nombaidzi.
Dr. Roderick Machekano vanoshanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation vange vari parunare muno muWashington DC. Svondo rino muchirongwa chedu chemumhanzi tiri kukurukura nevaimbi vakaimba nziyo dzekurangarira vakafa kukuvadzwa kana kuparadzirwa dzimba nedutu mupengo Cyclone Idai. Nhasi tine vaimbi vairi vakaimba kambo kanonzi Manicaland Yachema. Vaviri ava ndi George Mutisi kana kuti G-Tox uye Mukundi Taku. Vaviri ava vanodzidza pa University of Zimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna Taku.
Cyclone Idai chinhu chakatiwira isusu vanhu vechimanimani, chakatiwira tisingafungidziri ende chinhu chakatihwadza usingaiti. Nzvimbo yatinotaura yechimanimani hatisi kuita nzvimbo yekuti tiri kuita zvokuudzwa, but inzvimbo yatinobva, yatinoziva, yatinogara, and mamwe maplaces acho inzvimbo dzatinonge dzatinotobva isusu. Saka zvinhu zvakatihwadza zvakaita kuti tinyore song.
Mukoma George, makatora nguva yakaita sei muchinyora?
Nesongi takatinyorera mukombi tichienda kune studio kwazvinombotorera time bcause chipo chatakatopiwa naMwari. Saka zvimbotore maminitsi.
Please God watch over us. Watch over us. Please God watch over us. G-Talk Minute. Mr. Ajwali, tell him people who shy. Mukundi Taku. Now one of them.
Todzoka kwamuri mukoma Taku, kari kutambirwa sei kambo kamakaimba?
Kari kutambirwa zvisingaiti ende vanhu vari kuappreciate basa ratakaita ipapo. But tinoramba tichingoti song iyi, tinochema kuti song iyo isvike kune munhu wese kumhuri yeZimbabwe yose.
Mukoma George, mungati vaimbi vakwanisa here kufambisa shoko nezvematambudziko ari kusangana nevanhu zvikuru vekumanikaland vakawirwa nedambudziko redutu mupengwe?
Zvinonetsa pakuti kazhinji music yatoimba isusu yedhanzo yemanje, kana uchigara kumanikaland kune redio irikoko inonzi Diamond FM, but Diamond FM haibati Zimbabwe yese. Saka zvinonetsa kuti ikurumidze kuzivika nezimbabwe yese. Zvinotoda uchigara kumaybe kuHarare ukaenda kuChoosePoint kumbare vanonyatsogona kumaketa zvotinobatwa nezimbabwe yese nekukurumidza.
Nako kambo Manicaland Yachema, Cyclone Idai kubva kuna G-Talks na Mukundi Taku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina kutandikile mushanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Thank you.